Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 23, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndinoda kufara kuti mahospital medu zvaingoitika ndozvakuitika. Maservices edu adzokera paangari. Takazotora mamwe manesi enga asina basa, enga asina basa. Enga akangomirira kuti atorwe basi, tavatora ivavo.
Gurukota rezveutano rinoti vanamukoti vadzokera kumabasa mushure mekuratidzira. Hurumende youmba matare achatonga nyaya dzemirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika munguva yesarudzo.
Vamwe vanofunga kuti vakajanyirirwa inzi selection process, saka musangano wakaset up committee inonzi electoral commission iri kuhedhiwa National Political Commissary the General Rotation. Vanenge vachitarisa macomplaints esari kuya.
Vatsigiri vebato reZANU-PF voratidzira pamuzinda webato iri vachiratidza kusafara nezviri kuitwa mukusarudza vachamiririra bato musarudzo dzemaprimary.
Chichemo chekuti Marange haisi kudevelopa kubva kumadhayamondi ayo ndofunga chakatanga kare kuna ana 2010 kubva pakatanga makambani ekuChina, South Africa.
Vagari vekwachiyadzwa voratidzira vachiti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitwa nehurumende mukucherwa kwemangoda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vanamukoti vose vadzokera pabasa mushure mekuratidzira, asi vazivisa kuti vange vadzingwa basa vachadzorwa uye vamwe vatsva vachipinzwawo basa. Ngatinzwei Dr. Parirenyatwa vachitaura nevatori venhau mumashoko atatumirwa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano.
Tadaidzana pano kuti titaure nenyaya yemanesi enge ari pastrike. Ndichitaura kuti kwenge kuine manesi anosvika almost 6,000 zvuru zvitanhatu venge vari paindustrial action kana kuti pastrike. Asi strike yakapera musi wa22. Asisi tinozva kuti muministry medu mubazi redu reutano tine 16,974 nurses, kana kutoti tingangoti 17,000 nurses. Saka 6,000 ndo wakaenda pastrike, but isusu tine 17,000. Kureva kuti vamwe vaive vari pabasa, kana kuti vari pamaternity leave, kana kuti vaive vari development leave. And ndinoda kufara kuti mahospital medu zvaingoitika ndozvakuitika. Maservices edu adzokera paangari. Takazotora mamwe manesi enga asina basa, enga asiri mubasa. Enga akangomirira kuti atorwe basi, tavatora ivavo. Tatora zvakare mamwe manesi aya vamburitaya. Vachiri kuzvinzwa. Vari pamakore 55 ne70 takati uyai mutibatsire. Vakauyawo futi ivavo. Takati vese manesi enga ari paleave kwemazuva ayo dzokai kubasa. Tinotenda kuti vakadzoka kuita kutomhanyirira chaiko vainge vari pamaleave. Tiri kuti vese vaya vadzingwa vaya vari kubva vangotorwa zvakare. Government tavabvumira kuti itai nebasa. Ndatiri kuda tiri kunyanyonangana nemurwere kuti aone maservices ake akakwana. Saka ipapa apa Manesa arikuuya tikuti kana kana nesa auya tinomuti aende kuchipatara chakati kunda atupiwa basa ikoko. Mazvipatara iyaya anotorawo kusvika namba yatavapa. Kana tati hospitari yechitungwiza ngatimboti tikati torai manesi 30 pamusoro pemenge muinawo vanongotorawo 30. Kana iri mupilo tikati 90 votora 90 ndo pawatsva. Handisi kureva wangu aripo kare, ndisi kureva pawatsva. Ende izvozvo zviri kufamba zvakanaka chaizvo. Vanhu vari kumhanya vachida mabasa avo, vachida kutora kupinda pamabasa. Asi tirikuda kuti zvinyatsofamba zvakanaka. So tine hatina kufara hedu kuti manesi akasarudza kuti ramwe basa. Isusu hurumende tenge tatobhenda chaizvo kuti tiwirirane nawo. Tichitarisa zvongu achichema nazvo. Tenge tanyatsotorana sehurumende kuti pamwe zvimwe zvichemo zvavo ngatinyatsozvitarisisa. Ende tenge tatopa mari yakawanda kuti iende ikoko kuti ibatsire zvichemo zvemanesi. Ende zvimwe zvasara, zvizhinji zvasara zvekuto ngatiti pachipatara. Hapana mishonga, hapana zvinhu zvekushandisa, zvinhu zvinogara zvichitishupa. Ende zvinhu zvotiri kuti izvo ngazvigadziswe nehurumende nekukasika. But ndoda kutenda zvikuru manesi edu nemamwe vasiri manesi vakaramba vari pazvipatara vachishanda chete vachiona varwere. Izvo ndoda kuvatenda zvikuru kuti vakaita tsika yakanaka, vakarakidza kuda mapatients avo. And ivavo taramba tichinga varamba vachibhadharwa havana kutorerwa mari. Toda kutenda zvikuru zvakare imomo yeZimbabwe kuti vakanzwisisa, vakaona zviri kuitika, vakaita ndinoti patient kuti ngazvigadziriswa. Ende ndoda kuzvitenda zvikuru kuru kuti zvakaitika izvozvo. Ndakoti titaurire imomo yeZimbabwe nemhuri yeZimbabwe kuti ndopotanga tava kuti strike yakapera, vanhu vadzokera kumabasa, mahospitari anani, but pane zvinoda kuramba zvichigadziriswa zvemishonga nezvimwe zvekushandisa muzvipatara.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vange vari parunare muHarare. Mashoko aya tapiwa nebazi rezveutano rinoona nezvekuburitswa kwemashoko. Zvichakadaro, vana mukoti vanodzoka kubasa muchinoi asi vachiratidza kuti havasi kushanda nemwoyo wose semazuva ese. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo vana mukoti vadzoka kubasa nhasi, vazhinji vavo vari kuratidza kuti havasi kushanda nemwoyo unoda semazuva ose. Kusashanda zvine chido zviri kusiya vakawanda vaine mubvunzo wekuti kudzoka kwavo kumabasa hakusi kungotya kudzingwa mabasa zvachose here nehurumende. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi pachipatara chikuru chemuchinoi yaratidza kuti vana mukoti vanga vachitora nguva yakareba kurapa munhu mumwe chete, izvo zvanga zvichiita kuti varwere vashoma vapedze nguva yakawanda vari pamitsetse. Mumwe mugari wemuchinhoi vafidelisi mupasiri vanoti zviri pachena kuti vana mukoti havasi kuita basa ravo nechido.
Abuda paya paindotanga kugeza musoro akatanza musoro wangu uri kudzimba, saka vakamuregerera patikangobuda uchienda kuranjo vatakudzoka. Tokumona ari kugeza mvura, ari bhizi kugeza mvura. Onaika munhu ari kugeza mvura hamusi kumuona here? Tikanzi taiti pamwe ndozvaanenge achifarira. Kumunhu anenge achihwara kauyu mati anenge achifarira izvozvo zvaone apa kudedera ari kunzwa chana ndake tichasara chimugezesa kuzosvika vota kumunhu anogezwa sei anongona ndauto tazokuvapopotera ma ye baba munenge mune shupa. Ndikati aiwaka ndo basa renyuka ndo kuti basa.
Ambuya Fadzai Rukodzi vane muzukuru akapiwa mubhedha vanoti vana mukoti havasi kuita zvinenge zvataurwa nana chiremba sezvo vasina kuperera pabasa ravo.
Pane asi pane pauya umwe nesi anditi ndobva averenga kati ako mwana wese asina kutya zvakati kuratidza kuti abva pajuti zvanyorwa mwana wedu kuti aita, saka zvanyorwa kuti ngazviitwe. Saka hazvina kuita sei? Mumwe nesi ndianga akubvunza kuti ko inga mwana uyu anzi zvakati sesina kuitwa saini ndibva ndaramba ndakamira muranda ndiramba uya ndoda kunyatsonzwisisa kuti ko sei.
Vamu pasiri vano tichimwe chirikunetsa ndechekuti varwere vari kumanikidzwa kutenga mishonga kunze kwechipatara uko inodhura zvakanyanya.
Mishonga bati manje mundara
kuona mishonga mubato.
Na mishonga mai. Tonyerwiti. Mishonga. Unotenga mashonga. Sokuti munhu anenge ane kana kuti mishonga flu handiti. Unonzi kuti hamuno mamune mishonga uyo. Endai ku pharmacy. Munotenga mishonga uyo. Andomuona. Kana mishonga womaronda betadine. Unonzi kuti hamuna. Betadine. Ende munotsvaga ku pharmacy.
Asama isekai nyamaropa, vanoti vanamukoti varimo wadi munoyamurwa madzimai vari kuda kusununguka, vari kuita basa ravo nemazvo uye vakaperera.
Pakubatsirwa ini zvangu pamusikana wangu ndekuti abatsirwawo ndisingaziyo kune vamwe wangu akauya ine pamiri akasunungukira murod tishiya kuno chipatara motikari ndaindikanonoka kuona saiwa vakamutambirawo zvakanaka akasvika akasungawo mwana wake saka anga aita zvezvokukuvara zvokuti ndibva vangomusona kuita mastishi.
Vana mukoti avo vanga vachiramwa mabasa kwesvondo rose rapera vadzokera kumabasa nhasi mushure mekunge hurumende kuburikidza nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika yazivisa kuti yanga yavadzinga basa. Asi vasati vatanga basa nhasi vana mukoti vanzi vasaine magwaro ekuti vakabuda basa uye nemamwe ekuti vave kuda basa zvakare izvo vakawanda vanonzi vaita. Mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vanoti vana mukoti vose vadzokera kubasa mushure mekusaina magwaro ose anga achidiwa kuti vasaine uye vakapiwa mukana wekupinza basa vamwe vana mukoti zana basa. Vari kuziva zviri kuitika pachipatara chemuchinhoi vanoti vamwe vana mukoti vanofungidzirwa kuti ndivo vaikurudzira vamwe kuti varamwe mabasa vacharambirwa kuti vadzoke pabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Ndine Arthur Chigoriwa.
Vagare vekwachiyadzwa kuMarange kuManikaland vabatana nhasi mangwanani kubva mumisha inokwana makumi mashanu yakakomberedza dunhu iri vachiratidzira nehwavanoti huori huri kuitwa mukucherwa kwemangoda munharaunda mavo. Vagari ava vagunun'unawo nemagariro avanoita asina kuvanakira uye kurambidzwa kufamba pamadiro mumatunhu avanogara vachiisirwa mitemo inovarambidza kusvika kuminda yemangoda. Vagari ava vabatsirwa kuungana kwavaita nesangano reCenter for Natural Resource Governance uye kuungana uku kwaitirwa pagedhe reBravo 1 machiyadzwa makare. Mapurisa nemauto anonziwo vauya nembwa vakaridzira vanhu vanga vachiratidzira pfuti. Mukuseya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Muguu kuti tinzwe zvizhinji.
Urongwa huripo Evans ndevekuti nharaunda yekwaMarange tichitarisa chiyadzwa chipindirwi mukwada wards mavillage anodarika 50 vese vabatana kuti hatichada kuramba tichibirwa ngoda takangosvinura tichidyiwa sematembo. Saka pane basa guru rakaitwa mamwedzi apera vanhu vachisangana at village level vachikurukura kuti zuva ranhasi iri ringe riri zvariri vanhu vaungani varatidzire. Saka kubva 12 midnight usiku wapfuura vekure vanga vatanga kutofamba kuenda panonzi pazengeni. By 3 a.m. tanga pane vanhu more than 400. Kuzosvikawo kunze kwaedza vanhu vanga varamba vachiwanda. Saka pazouya mapurisa akawanda nemasoja pekutanga vangoti iwo it's okay. Asi musavharidzire motikari nekuti vanhu vanga vabhloka mabhazi anga akatakura vashandi vezvetcdc. Vanhu ndokuvaregedza kwaakuregedza mabhazi achipinda asi vanhu varamba vachiuya from all over Marange kutaura kunoku vanhu vakangoungana ikoko.
Chazonyanya kutuma veruzhinji kuti vazogumburuka kusvika pakudaro chii? Hakusi kuteererwa here vagari vemunharaunda kana kuti hurumende?
Hurumende yedu haisi kuteerera. Chichemo chekuti Marange haisi kudevelopa kubva kumadiamonds ayo ndofunga chakatanga kare kunaana 2010 kubva pakatanga makambani ekuChina South Africa kunaana Lebanon kutanga kuchera ikoko vanhu vakatanga kuti koisuwo kusvika pari zvino madiamonds akunzi amashomu. Migwagwa inopinda maMarange macho haifambike. kliniki ime yacho ye kwa Marange iko zvinezvi yakatodonha ceiling. Zvikoro zveko hazvina zvakabenefita.
Iwo mutemo wenyika yeZimbabwe unenge uchimboti kudii maererano nezvizvarwa zvigere munharaunda munenge mawanikwa zvinana ngoda.
Mutemo watiri kushandisa wemining wakagadzirwa nemaBritish muna 1963, Mines and Minerals Act. Mutemo uyu wakagadzirwa kubenefita varungu vashoma-shoma uye kubenefita Britain nekuti maminerals edu mazhinji acho aiendeswa kuBritain. Ndofunga chekupedzisira ndechekuti vanhu vari kuda kuzva kuti nyaya ye15 billion yakazoperera pano. Even hurukuro dziri kuitwa muparliament vanhu vari kuda kuonawo hurumende ichiratidza seriousness.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu vange vari parunare kwaChiyadzwa. Dzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF dzaratidzira pamuzinda webato iri nhasi dzichiti hadzisi kufara nenyaya yekusarudzwa kwakaitwa vanhu vachimanikidzwa mumakwikwi emasarudzo dzebato iri dzeprimary. Vamwe vanoti magwaro avo ekuda kukwikwidza haana kana kusvika kuvakuru vebato. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori wezvemutemo mubato vamunyaradzi Paul Mangwana.
Nhasi ndozuva rabuda macandidates nyika yose vachamirira ZANU-PF kumaprimary elections, kubva kumacouncils, kunational assembly, kusenate. Tiri kureceiva mareports. Kune vamwe vanofunga kuti maCV avo haana kusvika. Kune vamwe vanofunga kuti kuda vakadzvanyirirwa in the selection process. Saka musangano wakaset up committee inohedhewa na, in fact takaforma inonzi electoral commission iri kuhedhewa na National Political Commissariat General Gage. Ndivane kwachitarisa macomplaints yesari kuuya voona kuti zvakafamba sei. Pasina kufamba zvakanaka pese pari kugadzirwa nomusangano.
Asi zvingava zvikonzero zvipi zvingaite kuti munhu anzi hauna kubudirira kuti upinde musarudzo dzemaprimary?
Kuna vamwe vanofunga kuti maCV avo aifanira kudepositiwa palocal office yemusangano kunobva munhu. Saka kuna vamwe varikufunga kuti maCV avo haana kuunzwa kuti azoongororwa navakuru. Vazhinji ndivari kunyanya kukomplaina yavo kuti indakandakanda CV yangu kudistrict office asi pabuda mazita apa inoratidza kuti CV yangu haina kusvika kuvakuru. Ndozvizhinji zviri kukomplaina vanhu. Hameno zvezvaitika kumadistricts kwave kokuda kumwe anofunga kuti ndikaendesa iuyu anozononditorera chigaro obva ainzengesa. Asi musangano wedu une democracy namastructures anosvika pasi. Saka munhu wese anenge akadaro vekomisariati vedu vanoinvestigata. Takaita independent electoral commission inoinvestigata nyaya dzose idzodzo yoona kuti munhu anga achikwalify here, chii chakaitika kuCV yake. Kana vaona kuti pane zvakakanganisika anodzurirwa kukondesta navamwe. Kana kuri kuti wanga asingakwalify anotsanangurirwa oratidza zvikonzero zvakaita kuti asakwalify.
Ko vamwe vanenge vasina kuendesa maCV vamwe maune vachaitwa sei?
Tichatora disciplinary action, hatidi chitsotsi muZANU-PF. Tisu bato rinotonga patofanira kuratidza kuti demokrasi inofamba sei. Saka matsotsi hatidi musangano yedu. Tichatora action against all those makesi anenge apruviwa kuti pane chitsotsi chei chakaitwa.
Kuva muongo chema-chemawo kuti vari kurambidzwa vachinzi hanzi ndevechikwata cheG40.
Unenge uchingotariswa kuti uri lawyer kumusangano here ende chimba nemarekomendation anobva kuvaunoshanda navo. Hakuna munhu akarambidzwa as long as ari munhu womusangano. Hapana akarambidzwa kukondesa maelection.
Munyori wezvemutemo mubato vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende sezvinotarisirwa munguva yesarudzo yaumba matare yakanangana nekutonga nechimbi-chimbi nyaya dzemhirizhonga. Sarudzo dzegore rino dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemwedzi waChikunguru naNyamavhuvhu. Mukuru wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Erasmus Makodza, vaudza vatori venhau muHarare kuti vematare, mapurisa nemamwe mapazi ehurumende vachange vachishanda munyika yose. Vamakonza vati mirizhonga yekuchichidzira vatsigiri vemamwe mapato kutyora mutemo uye anenge awanikwa aine mhosva anosungwa. Mukuzeya nyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamirira sangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
kuti kuvere matare edzimosva anongoongorora nekugadzira nyaya dzezvemhirizhonga yezvematongerwo enyika panguva yesarudzo hazvisi zvitsva. Dambudziko guru ranga risiri panyaya dzezvematare edzimosva. Dambudziko guru nguva nenguva kubva makore apfuura ranga riri pakuti hurumende kana ichitaura zvehurumende tikunoreva mauto nevamwe vanga vachipindira munyaya dzemhirizhonga uyezve mapurisa anga asiri kuita basa ravo panyaya dzezvematongerwo enyika kana paita mhirizhonga vaiti idzi nyaya hatidzibati. Saka dambudziko guru riri kuno kumidzi kumapurisa anenge asingaiti basa ravo nemazvo nekuti vanenge vachitikana nyaya iyi ichinge ichinzi ngatitive ZANU-PF vari kupomerwa kunzi ndo vaita mhirizhonga mapurisa anga asingaipindi nyaya iyo kubva gore ra2008 pakaurawa vanhu mazana maviri nevanoraudzira panyaya dzezvemhirizhonga yezvematongerwo enyika hatina kuona kana nyaya imwe chete yakapinda mumatare zvakanaka nekuti kumapurisa kunenge kusina kusungwa vanhu kunenge kusina kuferefetwa nekufeyafeya nyaya zvokuti painyicheroika dzikazoita kumatare edzimhosva hapana chinobuda nekuti basa rinofanira kutangira kuzasi. Chikuru ndechekutaurira mapurisa kuti vaite basa sebasa vasaite zvematongerwo enyika vasati uyu abva kwakati kana kuti kwakati ngavaite basa sebasa ngavasunge vese vanoita mhirizhonga zvisinei nekuti ndeve bato ripi.
Saka sokuona kwenyu imimi chinonetsa apa hakusi kushayikwa kwematare asi kusaita basa zvakanaka kwemapurisa.
Kumapurisa ndokune dambudziko zvirokwazvo zvirokwazvo tikadzokera kunyaya dza2008 dziriko iko zvino mhosva haiori ndataura kuti vanhu vanodarika mazana maviri vakapondwa panyaya dzezvematongerwo enyika asi hakuna akasungwa. Munhu akaenda kunomhangara nyaya inonzikana iri nyaya yezvematongerwo enyika hatiitambiri hatinyori pasi dambudziko guru riri kuitika muZimbabwe zvekuti matare edzimhosva hazvina mhosva hakusiko kune nyaya mapurisa ndo ane dambudziko muZimbabwe panyaya dzemhirizhonga pane zvematongerwo enyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavinga vange vachitaura parunare vari muJohannesburg naTanonoka Wande weStudio 7. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuTennessee muAmerica achiri kutsvaka mumwe murume akapfura vanhu vatanhatu, vana vacho vakafa nemusi wesvondo. Murume uyu Travis Ranking anonzi akauraya vanhu ava pamba yekudyira yeWaffle House. Ranking akambosungwa pedyo neWhite House muna chikunguru achiti aida kutaura nemutungamiriri wenyika vaDonald Trump. Nyangwe hazvo mwedzi wakubvumbi uchirangarirwa vanorarama neautism spectrum disorder, vamwe vabereki vanoti ruzhinji haruna ruzivo nezveurwere uyu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Florence Chinaire vane mwana ane autism. Amai Chinaire vanoti vanhu vazhinji havanzwisisi nekutambira dambudziko reautism, izvo zvinoita kuti kunyange hama dzepedyo dzifunge kuti zvine chekuita nechivanhu.
Zvinonetsa kuti vanhu havanyatsonzwisisi kuti condition iyi chakakonzerwa nechii. Vanenge vachifunga kuti chakakonzerwa nekuroiwa kana kuti zvimwe zvinhu zvakaitika mupenyu, asinganyatsonzwisisi kuti it's something chinogona kubatsirwa education ne therapy.
VaGordon Chinaire vakatsigirawo kuti vanhu vazhinji munyika vanzwisisi kuti autism chii.
Havatomboiziva autism kuti autism chii. Ini ndakaenda out, ndakaenda nemwana kumagrosa ndakaenda naye kune vamwe vanhu endova naye akatanga kuita zvaanoita nebehavior yaanoita so zvinenge zvakozwa maybe nemafrustrations ake senge arida kutamba nehosho muchurch akageza kuiona hosho iyoyo anogona kutanga kurova vanhu o kana kuswinya vanhu vamwana vanofunga kuti mwana uyo anopenga kana tiri mupublic vanogona kungoti mwana iyeye anofanira kuendeswa kunonamatirwa.
Vachinaire vanoti zvinoda mari zhinji kuchengeta mwana neautism, izvo zvinotambudza vabereki vazhinji.
Isizvo mwana wedu paaikura tanga tine maexpenses emapampers for example aagara ari mumapampers because anga siri toilet trained. Zvechikoro maspecial needs schools acho anodhura.
Imwe nyanzvi mukudzidzisa vana kutaura pamwe nekuvaka manzwi amai Helen Mutambara, vanova mukuru weautism organization of Zimbabwe, vaudza Studio 7 kuti autism utera hunokanganisa mwana zvinoita kuti asagone kuita zvinotarisirwa kuti aite nekukura.
Utera hunokanganisa mwana, maitiro ake, maitiro atiri kutauraya, tsika dzinofanirwa kunge dzichiitwa nemwana wedu zviri zvamunoti nomo, zvakanzi ndo zvinofanirwa kuita zvekuti mwana achagona kutaura achinge aine makore mairi, achagona kuita zvakati, achagona kuenda kutoireti kana anguva pamagore vamwe vanoitisa vanhu vavo kuendesa kutoireti aine gore. Asi mwana ane autism munonoti zvinhu zvese izvi haana kuta haatarisi mune zvatinofungira isusu kuti mwana anofanirwa kunge ari kuita zvakati.
Amai Mutambara vanotiwo hurumende hainyonyotaura nezveutera hweautism sezvinoitwa zvimwe zvirwere munyika. MuHarare mune nzvimbo nhatu chete dzinobatsira vana vane autism. Kunyange zvazvo bazi rezvedzidzo muhurongwa hutsva vachitaura zvekuona kuti mwana wese aenda kuchikoro, ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuzvikoro zvizhinji vana vane urema hwakasiyana-siyana vanosanganiswa mukirasi imwe chete ivo vachida zvakasiyana-siyana. Autism inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tombotarisa zviri kuitika munyaya dzemitambo naMichael Kariati.
Mutasa anoti kurohwa kwavakaitwa neCapes United nezviro hazvireve kupera kwenzira, achiti iye Dynamos ichirimo mumakundano ekutora mukombe weleague uyo vakapedzisira kutora muna 2014.
Tichirimo mukukwikwidza patinobvuma kuti zvaramba ndopekuti tinenge tichiona kuti kunyange tikawina mitambo yasara hatisvike pane vamwe.
Dimbare yakarohwa 1-0 pamberi pechaunga chaityisa mushure mekunge Denver Mukamba uyo vakadzinga kuchikwata chavo vachimupomera mhosva yehunhubu arova Mambure. Dynamos ine mapoints matatu chete, mapoints 16 pasi pechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars, uyezve vakaenzana mapoints nechikwata chiri pasi pasi cheZPC Caribbean. Asi Mutasa anoti avo vari kuti Dynamos inobuda mumakundano aya mukupera kwemwaka uno vari kurota hope dzakaipa.
Zvekureregetwa izvo munhu anogona kutaura zvaanoda nekuti munhu, asi isusu tiri mazviri handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Ngezi Platinum Stars yave pamusoro pemakundano aya mushure mekurova Mutare City Rovers 2-1 musi mumwe chetewo FC Platinum yakashanya ndokunorohwa 2-0 neBulawayo Chiefs. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoints 10 ichiteverwa neHighlanders iyo ine mapoints 10 mushure mekurova Shabani Mine 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM patinotarisa nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.